Tinourombo zvikuru nekushaya kwavamugabe. Chokutanga muzvikuru wangu mwana wavamagumbo. Chechipiri takashanda tese kwenhambo refu. Asi ndinoda kuti ndipini wasichichena vamugabe nekushaya kwavaita. Tinenge tichishushikana kuti vamugabe ana kutisiyira good legacy, nokuti legacy yakatisiyira ilegacy yeviolence, yokurwisana kwavanhu, yokunetsa vanhu nokusunga vanhu, zvinova zvinhu zvataiva tisingafungiri. Pataiva hondo navana Chitepo, taifunga kuti tinoda kuti tivake nyika yakasununguka, nyika yavanhu vatema vanozvitonga. But muzukuru wangu uyu haana kuita zvataifungira kuti inofanira kuita, nokuti akafanya makeriers avanhu vakawanda, wakafanya generation yavana vadiki kuti havana kumbowanawo mukana wokuti vatonge kana kuti vatongwe zvakanaka. Saka ini hangu handina kunyanyisa kugutsikana nekutungamira kwavamugabe.
Imi makagara navamugabe kwenguva yakareba kuMozambique. Zvii zvamungataura pamusoro pekugarisana kwamaita?
Tiri kuMozambique vakandishungurudza ini navamwe vangu vakatiisa makomba tichigara semhuka. Saka ini handina hangu mashoko akanaka andingataura pamusoro pavamugabe, nokuti he has left the trail of destruction. Iri kuti kana even nanhasi ukatozvitarira Zimbabwe, unoona kuti Zimbabwe yaita marara chaiwo chaiwo nemhaka yavo.
Zvii zvamunofunga kuti vamugabe vaifanira kuita?
Tiri kuti vaifanira kuita a proper succession plan, but havana kuita a proper succession plan. Instead vanga vachida kutoramba vachiwedzera madzimba avo, kana kuti vazopa mudzima yavo, kana kuzopa vana vavo, zvakazoita kuti kuzova nemhirishonga nekuizi zvakazoitika. Zvaazvisingambofaniri kuitika. Ende takangoita kuti zvakaita kuna vana Namibia, kuna vana Mozambiki, kuna vana South Africa, ende kuda tigere zvakanaka. Saka ini hangu handinyanyisi kufadzwa nezvakaita. Tino murombo kuvaida, but tongoti Mwari ndiye unoziva.
Vagumbo, tinoziva hedu kuti munhu wese upenyu hwake anogona kunga asiri munhu akatsarukana kana kunaka, asi ane zvimwewo zvamunogona kuzoti anga akaipa hake, asi apa ane chaakaitawo chaakanatsa. Zvii zvamungadonongorawo?
Kwandiri ini hangu dzoka sekudaro kwandaita, ndinowana zvichirema chaizvo, nokuti tiri kunze kwenyika. 1977 kwatakaita Congress takadhibheta nyaya yokuti topinda muZimbabwe takabatana here kana topinda muZimbabwe takaparadzana nezvapi. Tikapikisana chaizvo ndikamutaura kuti zvikuru hatiti anosvika kuZimbabwe ndikazozvinjira tereka sizvo rezvasisi yakazouya igukura hondiye. Anyway, kana uchititaure zvinhu zvaakaitawo zvakanaka hazvo, ndingangoti area yandinofungira kuti akanyanyisa kugona yanga iri area yeeducation. Ndofunga akata education yakanaka chose, kuti munyika nanhasi literacy rate yedu yakanaka, iri kumaover 90. Inini yangodi ndizvozvo, uye neminda odzo akaitora hake yachona ine disorderly manner, asi akatipa minda. Kana tokonewawo kungokonewawo kurima hedu, but minda takanga tapiwa. Saka ndingangoti imi ndio zviviri izvozvo, education neland.
Takanzwawo mazuva apera vamugabe vachinzi vakataura kuti havadi kuzovigwa kumagamba, vanoda kunovigwa kumusha kwavo. Imi muchivatarisa, zvinokodzera here kuti vamugabe vavigwe kuHirozeka kana kuti vanovigwawo kumusha kwavo?
Zvinonetsa jonga, nokuti marizini akatiwa kana ari yawo anoti handidi kuti mutungamiri wenyika aripeko, Emerson azotaura pamusoro pangu ndaya ndichida kuti kuda vedu tanga vanga vari vana mbeki kana vana zvitano kuda vane maziva kuda vaifungira kuti vangazotaura unoona kuti kuda zvimwenambo kune dzimwe pfungwa dzake dzavanga vana zvinenge zvinova zvanga zvichivanetsa ine hangu handinei nezvikunovigwa maheroes ahero is a hero whether wavigwa panational sign kana wavigwa pfungwa dzako kana uri hero uri hero hapana zvaungaita vanhu vanokuziva semunhu anenge akashandira nyika yake uye akabatsira kuunza rusununguko saka kana mhuri yacho inoda ikoko ine handinei nazvo idhizizini yavo iyoyo.